Vachitaura parufu rwemudzimai wavo muHarare nhasi, vabatirai Java, murume waamaitsvangirai Java, vaudza vanhu vanga vakaungana kuti vacharadzikwa muHarare.
The coffin shall be drawn out, muchamuona munhu wenyu, muchamubapaizi. You shall eat, you shall celebrate. On Thursday that will be disturbed. People shall eat as many as they can eat. Transport shall be provided to Black Forest when you lay it down.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri wemhuri yekwatsvangirai vamanase tsvangirai vanova baba munini waamai vimbai tsvangirai Java.
Tine sevhisi yechurch mamirana, so semunhu uyu anga ari MP tazobatana nepati vana President Chamisa nemakurukota avo nevamwe vanga varipo tichiedza kuonesana kuti mangwana makuseni kuma99 bhodhi inogona kutorwa kubva kuNyarabvu vanhu voenda kuGlenview. KuGlenview kuchaitwa rari because ndo yanga iri constituency yemusikana. Saka after the rally yatinotarisira kuti maybe kuma33:30 inenge yapera, bhodhi inozouya kumba kuStratavan number 2 Landhurst. Manheru acho iwayo kuma6 kwatanga church service. Saka kuseni kweThursday kuma99 bhodhi inotarisirwa kuti ichazobva kumba. Church iri kutarisirwa kuti ichaitwa paGlamis, you remember, pashowground apa.
Vamanase tsvangirai vatiwo vanoremekedza chido chemukuwasha wavo chekuti mudzimai wake aradzikwe muHarare.
On Thursday tozonochengetedza honorable kuGlen Forest, Glen Forest Memorial Park. Tazviona zvakakodzera kuti tiremekedze mukuwasha because ndo zvido zvavanga vakaronga vakaita izvozvo, which is fine, zvokuti hatiri kuteerera mumashure mavo makuronga pao pavanga vakaita.
Vachitaurawo parufu urwu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vati vari kurwadzikana zvikuru nerufu urwu. VaChamisa vatiwo panofanira kunge paine kubatana munyika mukuchema mufi.
Saka maMP tinotarisira kuti achachema mumwe MP wenyika, kwete webato. Hakuna paramendi yeMDC munyika muno, hakuna paramendi yeZanu-PF. Kune paramendi yeZimbabwe yakamirirwa nebato reMDC neZanu-PF. Kureva kuti tiri pamwe chete, zvikomba zvinosangana mundiro yenhopi. Hapadi kubarana kana kuvengana, nhopi yedu tese. Ende kana tigadzira nhopi hapana anofanira kutira jecha, ngapadirwe shuka. Kutaura nyaya yekuti ndo nyaya yaidikwa kuonekwa Apostle naamai Java. She was a humble person, munhu akanga ane rudo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumirawo mutevedzeri wegurukota rezvevarwi vehondo yerusununguko vaVictor Matema Danda kuti vavamiririre parufu apa. VaMatema Danda vaudza nepenyu reZBC kuti vaMnangagwa vavimbisawo kuita zvose zvavangaite kubatsira mhuri yemufi. VaMnangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo padandemutande ravo reTwitter nezuro. Amai Tsvangirai Java avo vanga vave nemakore 36 vakakuvara zvakaipisisa mutsaona yakaitika musi wa14 Chivabvu, vamwe vanhu vaviri vainge vari motokari iyi vachibva vafira ipapo. VaChamisa vapedzisira nekuimba vachiti nyika yarasikirwa nemunhu wechidiki aida kubatanidza vanhu.
Ekuti pano we are here to celebrate a life, a life of a legend, a life of an apostle, a life of an honorable member, a life of a politician. Afa ari mudishi ari ebadhin politician asingatipei tariro nokuti Mwari ndo anoronga zvose. Haleluya. Hakuna zita sera jii onakaro
Yeah.
takamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.